Ini ndakararama nguva zvino pazvainge zviri nani ndichiri netariro yekuti kana ini mubusiness nyika ichakura zvinhu zvichaita zvakanaka. Asi ndakaona taakuenda mberi kusina tariro. Vana vakasiyana neni vasisakwanisi kana kuita tariro kutobvita pekutanga. Asi ndakaonawo kuti nyika chaiyo haisi kukura paupfumi hwayo.
Munga pamuenzaniso ipapo.
Ndakaona kuti matangiro atakaita 1980 ndiwo atichiri nanhasi. Hongu zvinogadzirwa zvasiyana asi yatine tikapasiti zvikwanise zvacho hazvina kuchinja. Ini ndiri injinia ndiri bhenga zvakare. Ndakaona kuti tikatarisa nyika yedu nzvimbo dzinogadzirirwa zvimwe hazvina kuchinja kubvira 1980. Ndingati poto yaishandiswa naSmith ndeye yatichiri kushandisa. Saka ndikaona kuti matambudziko yese atiri kutaura, tiri kutaura nezvechange rate, tiri kutaura nezveemployment, kusvikira taendesa shanduko kunzvimbo dzese munyika munomu, iri dambudziko harisi rakapera. Exchange rate inogadzirika chete kana isu tine zvatinogadzira zvakakwana. Mukatarisa chingwa, chinodyiwa nyika yese chinogadzirwa muHarare. Inyika iri dziyo kuti chingwa chinofamba mathousands emakilomitazi. Ini ndinofunga kuti tibudirire tinofanira kuva nezvatinoita mudunhu rega rega. Tikatanga izvi tiri paprovhinsi, provhinsi yoga yoga ngaive nezvainogadzira. Tikaenda pamadistrict, district yoga yoga ngaive nezvainogadzira zvainomanifestisa yatinoti manifestisharii. Tikaenda pamagrowth point kuti akure, haakure nemasitoro atakakura tichiziva. Growth point inokura nekunge pachigadzirwa paita kambani inogadzira doro, paita kambani inogadzira mbatya, paita kambani inogadzira zvese zvese zvinangogadzira nezvinounza mabasa.
Vambaiwa, asi kana musina vamwe vamiririri vebato renyu dare reparamende munzvimbo dzese dziri kukwikwidzwa, munozokwanisa sei kuti mutungamire nyika?
Nyika kana ichitongwa zvakanaka hazvinei kuti ine mapato mangani ende vabva kupi. President anotonga nyika nekubatanidza vanhu. Saka ndikakwanisa kutonga ndichibatanidza mapato ese iwayo anenge aine vanhu muparliament, ndechinhano chakanaka chekuti titangire. Chakafanana nezvakaitika pakaitika government of national unity. Ina believe kuti panguva yese yese yatinotonga, nyange ndikanzi ndazova nemamembers of parliament akawanda kudarika vamwe, ndinofanira kuumba hurumende yemubatanidzwa. Isingatarise kuti uyu ari kubva kubato ripi, uyu ari kubva kubato ripi. Ndokuti mazano aungane. Basa remutungamiri wenyika kupa mazano nokupa yatingati direction kuti tiri kuenda kuti. Hazvinei nekuti una member of parliament here kana kuti una councillor. Nekuti tikashandisa zvatiri kuita hatisati taakuziva kuti kubatana chii kana tiri muparliament, kurwisana chete. Saka ndikatova president asina kana MP kana ndikaita vaviri, iye zvino ndine vana vari kukwikwidzwa. Zvakatonaka izvozvo. Tinenge taakuunza hurumende yevanhu nokuti vanogona yamunoti an administration based on meritocracy pachirungu. Hei, hatinoda munhu iyoyo. Hatidi zvokuti inini ndiri chakati, ndiri zano, ini ndiri chii, ndiri NPC. Kana ndaakutonga handitarise kuti munhu ndewokubato ripi, chandinoda mazano ake.
Vambaiwa, asi vamwe vanoti mujaho uri pakati pemabhiza maviri, vamunangagwa navachamisa chete vamwe munenge muchiperekedza henyu muchato.
Vangangodaro havo, asi ndoda kukurangaridzai gore ra2008. Munoziva takapedzira taita hurumende yemubatanidzwa. Vanhu havana kuzviona, asi munhu akachati tiite hurumende yendimakoni akaita 8.5%. Zvinoratidza kuti voisi rese rinokwanisa kunzwika. Tikadaro izvizvi tinokwanisa kuunza hurumende yemubatanidzwa. Nokuti chinangwa hachisi chekuita purezidendi chete, chinangwa ndechekuti tiunze chanduko. Even ndiri pandiri ipapo